Gweta revasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 parunhare manheru ano vari pakamba yemapurisa yeHarare Central kuti vatatu ava vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCriminal Law Codification Reform Act. VaBhamu vati mapurisa avapomera mhosva yekuti vakanyepa kuti vakapambwa vakatotywa vari mumaoko ehurumende. Vatiwo zvakare Muzvare Mamombe vapomerwawo imwe mhosva yekufamba-famba panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCovid-19 kana kuti unnecessary movement. Vaenderera mberi vachiti Muzvare Chimbiri naMuzvare Marova vapomerwawo mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo musi wa19 kukadzi, uye vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vachamiswa pamberi pematare mangwana. Mutauriri wemapurisa vapounyati vaudza Studio 7 parunhare kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi. Kusungwa kwevatatu ava kwashorwa nemutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo.
Hurumende ZANU-PF ine shungu zvikuru yekurwa nevanhu, kurwa nemacitizens, war against the citizens. Zvinotiratidza zvega kuti chavanoda sebato reZANU-PF, sehurumende yeZANU-PF, kurwadzisa vana veZimbabwe, kurwadzisa vanhu vane chekuita nekufambiswa kwebasa rezvematongerwo enyika. Asi izvi zvinotipa muono wekuti bato reZANU-PF ragara harina gwara rarinotevera. Gwara ravanoziva igwara rekuita mhirishonga, violence against the people.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vashanda zvakare nesangano reCitizens Manifesto vaBriggs Bomba vati kusungwa kwenhengo dzeMDC Alliance idzi uku kunosvibisa zita rehurumende, zvikuru sei panguva iyo masangano mazhinji pasi rose anosanganisira United Nations ari kutsoropodza hurumende nemabatiro airi kuita vasungwa ava.
Zvinodzosera shure kodzero dzevanhu munyika muno, uyezve zvinosvibisa zita renyika. Ichi ndicho chinhu chamisa budiriro munyika muno kwemakore makumi maviri. Munyika muno mune nyaya dzinozivikanikwa dzakakonfemwa dzemaabductions, dzetorture, dzeforced disappearance. Saka chideme chiri pahurumende yavamunangagwa kuti kana maoko avo akachena ngavaite iya inonzi independent commission inoferefeta nyaya iyi, yobudisa zvavanenge vaona nenzira dzinogamuchirwa nemunhu wese.
Vatatu ava avo vanga vachifanira kunge vari muchipatara vari kumapurisa kubva nezuro, izvo zvinonzi nemagweta avo zvavatadzisa kuti varapwe. Vasungwa ava vanoti vakasungwa paroadblock vakaendeswa kukamba yeHarare Central kwavakazonopambwa vakatotywa vari mumaoko ehurumende. Vakazowanikwa kubhindura vakakuvara zvakaitisisa. Vatatu ava vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavakapomerwa pakutanga yekutyora mitemo yakadzikwa nemutungamiriri wenyika yeCovid-19 regulations mushure mekuratidzira kwavakaita mumusha weWarren Park pavakazosungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.